Supreme Constitution yenyika ndiye musangano wedu ndoza ndinotaura nezvazvo. Asi vanhu vane freedom yokufunga zvavanofungawo vachisipesa mavhiza avo sezvavataura kuti kuvhiti mupofu vatiwo idzii pfungwa dzavo dzavainadzo ipfungwa dzisina kuipa nokuti vari kutapirirwa nokutonga kunoita vamunangagwa. Saka vachivashuvira kuti dai varamba varipo kusvika hamen. Asi kana ungandibvunza nezvokuti mutemo unoti kudii, ndinokuudzai kuti mutemo unoti vanokwanisa kutonga for a maximum of 2 terms. Ndozviri muconstitution.
Vamunzura, munoonawo sei mashoko aya?
Mashoko akaitisisa zvikuru nokuti vamupofu havangatauri kuti vari kutaura pfungwa dzavo chete, nokuti ndivo Secretary for Administration weZANU-PF. Kuri kune mamwe mapato ndivo Secretary General, munyori mukuru webato iri, vasingafungidzirwi kuti vanotaura zvinhu zvavanenge vasina kunyatsofunga. Chekutanga kuti mutemo wedu weZimbabwe, sekutaura kwaita wamangwana, mutemo wedu weZimbabwe unoti president anotonga maximum ye10 years, kuti 5 years ovhoterwazve oenda pa5 years. Vamunangagwa vanga vaita lakiro kuti vakapedzisa chemu yavamugabe. Saka ipapo kachidimbi kako hakaverengwe zvako, saka kabhonasi kavo kavanenge vainako panyaya yemutemo weZimbabwe, but havakwanisi kuita exceed 5 years vasina kuenda kuelection. Havakwanisi kuzoti after 5 years dziya pakaita 10 years woenda kumberi. Saka mutemo wedu haubvumiri. Chechipiri ndechekuti mutemo weZimbabwe unoti kana pakanzi pakuitwa extension yeterm, extension iyoyo haibenefite munhu aripo pachinzvimbo ichocho. Pachirungu tinoti takati paconstitution ipapo, if there is an extension of a term limit, that extension does not benefit the incumbent. Saka panenge pakutobenefita umwe munhu. Saka pamutemo hazvipo netakuti logic chaiyo yekuti vanoda kuti vamunangagwe vatonge kusvika vaane makore mangani. Tine nyaya yekuti vanhu vanozoda kusvika kuma95 kusvika kuma100 years vachida kungotonga idroda mudziko reAfrica iroro. So zvavakataura hazvisi pamutemo. Then the next thing ndechekuti pane zvatakazviitira patakanyora constitution kuti paite matem limits. Tinoti paite matem limits nokuti kana vakuru voramba vachitonga vanotanga kuita more and more insensitive, more and more unable. Saka tiri kuda kuti kana vanhu vapedza kutonga nyika vanoenda vachinozororaka. Zimbabwe haina shortage yemanpower.
Todzoka kwamuri vamangwana, munoti kudii nezvataurwa navamunzura? Asi pakwanisike here kuti paitwe kuvhota dare paramende inonzi 2/3 pozoitwa referendum munhu woenderera mberi, zvinofamba sei?
Kana constitution ibe pari document rinenge rakawirira mwana vanhu, kana kuri kuti maprovisions ese ari muconstitution iwayo anogona kuchinjiwa kana constitution ikaitwa amendment. Apa ndiri kutaura technically kuti izvo neiyo provision inoti zvakati nezvakati hazvigoni kuchinjika kunze kwekuti zvakati zvivepo, zvinogona kuchinjwa futi izvozvo mubumbiro renyika kana kuri kana zvawanikwa zvakakodzera. Asi handisi kuti ngatichinje constitution. Ndiri kuda kudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti bumbiro renyika nyangwe richifanira kunge richiremekedzwa, kana zvawanikwa zvakakodzera rinogona kuchinjiwa. Apa handisi kuti ndiri kuwirirana nevane pfungwa yokuti mukuru wedu ngaatonge beyond 2 terms kwete. Asi ndiri kungoti bumbiro renyika nyika ngaizvizive kuti bumbiro renyika harina kunyorwa padombo, rinogona kuchinjiwa nevaridzi venyika yachona vanova ndivo vanhu muZimbabwe, vana veZimbabwe vanogona kurichinja kana vachida.
Mapanzwa kapo vamunzura.
Hongu, muri kuona kuti vamangwana vari kutambura chinhu chikuru pakutaura especially point yekupedzisira iyi, nokuti igweta rinonyatsa kuziva kuti mutemo wacho unenge wonetsa kuchinja chinja. Chekutanga ndechekuti mutemo haubvumire kupfuura 10 years. Chechipiri ndeyokuti kana taakuextenda zvikabaitwe amendment yekuextenda kubva pa10 years, extension iyoyo haibhenefite munhu ari muofisi. Saka zvinoreva kuti panenge pakuitwa maamendment maviri kana matatu. Saka izvozvo tiri kunyanya kubozviitira ivana veZimbabwe. Vamunangagwa vakatonga Zimbabwe ino navamugabe kubva 1980. Saka amendments iri zviri kutsajetwa navamupofu, it is highly irresponsible. Hapana need yazvo. Kana vachida kuti ZANU PF irambe ichitonga, vanogruma muvatungamiri and so on. Saka and wakada kuti extend ma term of office a president, vakungunyikidza kodzero dzevamwewo vanoda kuita ma president nekuti variko.
Aiwa, but vamonzora, I know him as a democrat, hafani kurambidza vanhu the freedom of opinion, the freedom to express their opinion, whether you agree or disagree with the opinion, but every Zimbabwean has a right to express the opinion yake. Zvamuri kuti vakataura kana chiri chokwadi, vamupofu vari within his constitutional right to express his own opinion on this matter.
Muri correct ipapo mukoma kuhumana kumborambidzwa ba vamupofu handina kuti vakazvitaurirei kwete, asi I am saying his opinion is outrageous.
Asi tichidzoka kwamuri vamangwana, muchitaurawo navamunangagwa, vakambotaurawo here kuti vanoda kuenderera mberi?
Handina kumbovanzwa vachitaura nezvokuti he wants to go beyond 10 years, and I know him to be a democrat, a lawyer who respects the constitution. He has not expressed any opinion of going beyond or even asking the requesting the constitution to be amended. Nakumbovanzwa vachiti izvo tichinje bumbiro guru romutemo kuti vabvumidzwe kutonga kwamakore anodarika gumi. Vari kutonga vachitevedzera bumbiro renyika. Enda vasati vambotaura kuti chinjai bumbiro iro kuti ivo vatonge makore anodarika gumi.
Mapanzwa kaapa vamunzora.
Asi vamunangagwa havana kuzviramba zvakataurwa navamupofu.
Saka vamunangagwa vakaita basa rokuti pavanhu vese vomuZimbabwe anechangotaura vosumuka voti izvo zvataura handina mboti ataura izvozvo. Vane basa rakawanda rokugadzira nyika pano kutevedzera kutevera kuti nhasi ningati chii, mangwana ningati chii. Vashaiwa basa here?
Hazvina kungotaurwa
kuti havana kutaura. Kana tichizva kuti havana kutaura
nasekretari jenero wavo.
Vakataura saobetumpo, vakataura saobetumpo.
Vamunangagwa varamba vakanyarara. Silence means contentment. Silence means agreement.
Pamagwaro ese mutemo atakadzidza ndambozvinzwa zvichinzi kana uri leader unofanira kuresponda to everything which has been said by anyone about you.
Asi kana ukaramba wakanyarara mutemo wedu handiti
vamunangagwaukaramba
wakanyarara unobvumirana nazvo. Inini karamba makanyarara mune muchibvumirana nazvo kamukoma.
Inini ndiri secretary for legal affairs weZANU PF. Vamupofu vamunangagwa vangaiti basa rokuti whoever ataura zvataura vachingotevedzera vachiti ndingataura zvakati haso zvataura tiripo isusu kutaura zvavanofunga. Ende ndiri kutaura sasecretary for legal affairs weZANU PF kuti vamunangagwa havana kumbokumbira kuti vangatiita go beyond 10 years.
Asi vakaramba vakanyarara
kana usina kuva simba nashamisa
vakafunga kuti mugoti unopiwa anyerere.